Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoshora zvakasimba kusungwa kwevamwe vashandi nemadzimai mana vepamugodhi wegoridhe wevhua chikwe kuGwanda. Sangano re-Election Resource Center rinoti veruzhinji vanofanirwa kupiwa mukana wekuona gwaro revavhoti kuti zvivabatsire pasarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rashoropodza zvakasimba kusungwa kwevamwe vashandi zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 179 pamwe nemadzimai mana vepamugodhi wevhua chikwe gold mine kuGwanda mushure mekuratidzira kwakaitika nemusi wechipiri vachida mihoro yavo yavanoti havasati vapiwa kwemwedzi miviri yadarika. Vasungwa avo vari kumirirwa negweta resangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanonzi vari kupomerwa mhosva yekukokedzera mhirizhonga paruzhinji mushure mukuratidzira uku. Magweta avo anoti vamwe vevanhu vakasungwa ava havanei nekuratidzira kunonzi kwakaitika uku. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti dambudziko ravepo iye zvino nderekuti kusungwa kwevanhu kwevashandi pamwe nemadzimai hakusi kuzopedza dambudziko iri, vachiti kusvisidzira vashandi vari kurwira miuro yavo ngatinzwei vachitsanangura muhukoro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Dambudziko rapo iyo zvino nderekuti vamwe vashandi nemadzimai vavo kana kuti nevatungamiri vevashandi vakatosungwa. Tiri kuona kuti nzira iyoyo haizovatsiri kupedza gagava nekuti vamwe vanenge vakavharirwa apo. Tiri kuedza kutsvaga nzira yekuti nyaya iyi ingapedzwa sei.
Saka paifanirwa kuitwa sei apa vamoyo?
Taifanira kutotarisa kuti problemu iri papi. Vanhu vese varipo noti vari pausungwa. Hatizizivi kuti nzira iyi yaselektwa nani kana kuti ndiani afunga kuti inzira yakanaka yokutsitsidzira nekusunga vanhu instead kuti vanhu vagariswe pasi kuoneke kuti problemu ingava iri papi.
Tiri kunzwa kuti vashandi ava pamwe nemadzimai avo vari kupomerwa mhosva yekuratidzira nekukonzera mhirizhonga. Munoona sei pamhosva yavari kupomerwa?
Vasati varatidzira vashandi ava vange vakakumbira mvumo kumapurisa kuti vanota kuita picketing. Vakatopiwa mvumo kuti vaite zvese izvozvo. Saka nyaya yekuzosungwa kuti yabva nekupi hapana anoziziva iyo zvino kuti yabva nekupi. Zvimwe zvacho zvatiri kutarisira kuti zvombochekeswa kuti azosunga vashandi vasungirwa nyaya dzipi ivo vashandi vange vakapiwa mvumo kuti varatidzire, nenyaya yokuti panotozivikana kuti havasi kubhadhara mihoro yavo. That's why vazosangana nemadzimai yavo kuti varatidzire kana kunyunyuta.
Matanho api amuchatorawo imi seZCTU kununura vashandi ava?
Isisu sebato revashandi tiri kutarisira kuti vanhu vese vanofanira kubviswa pavanenge vaiswa ikoko, varegerwe kusungwa, varegerwe kumhanyiswa. Nyaya itaurirwa ne pakunyararo kusina munhu abatirwa demo ndizvo zvatiri kutarisira ende ndizvo zvatichaiedza kubatsira affiliate yedu kana kuti sector yedu iri kuorganiza kumining industry.
Avo vange vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano re-Election Resource Center kana kuti ERC rinoti rakaenda kumagweta kuti nyaya yekuwanikwa kwegwaro revavhoti kana kuti voters roll igadziriswe nekukurumidza. Zimbabwe Electoral Commission inoda kuti anoda gwaro iri abhadhare mari inoita chiuru chimwe chete chine mazana masere nezvinomwe chemadhora ekuAmerica kana kuti $187,000. Asi gweta reERC Dr. Tarisai Mutandi vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakaudza Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti vari kuvapa mazuva masere kuti vape gwaro revoters roll richishandiswa nezvesarudzo dzegore rinouya kuERC kuti nyaya iyi isaenda kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti gwaro iri rinofanirwa kuwanikwa zviri nyore nechizvarwa cheZimbabwe chinorida.
Taona zvakakodzera kuti tinge tichitaura necommission noona nezvesarudzo nekuti ndivo vanoita basa racho, ndivo vanonyora mainvoice, ndivo vanoprinta mafotasiro acho. Titange tataura navo titange tanzwa kuti kutivo vachizokwanisa kusvika pamari yavari kutaura nezvayo kuti tikwanise kuwana fotasiro riri hatikopi vakapasvikawo sei, uye tichizotadzawo zvekare nyaya yekuti tingawana sei hatikopi pasina soft copy kana kurauti tingawana sei rakabuda riri mumagwaro akaprintwa pachinge pasina kana CD kana soft copy yedokumendi iroro, kurauti pavari kuprinta richibva kureva kuti patove nekopi inenge iripo yavanhu kana kuti vange vachitipa. Saka ndoo zvatavapira kuti tiri kufunga kuti tinogona kuti tinge tichitaurirana kana kuti tinge tichionesana kuti angafambiswa sei zvakajeka zvinoita kuti basa resarudzo dzedu risave nematambudziko atinoda kunge tichisangana navo pari zvino, kunyanya takatarisana negwaro rinochengeta masitere avavhoti.
Makamboedza kutaura nezekere magweta enyu asati atora nyaya iyi?
Aka handofunga ka nyeta nenguva yakareba tinge tichitaura tose nezeke. Taona zvakakodzera kuti tinge tichivaisa mukati nekuti ivo vanokwanisa kutibatsirawo pakuonesana kuti tingazofamba sei tichibva ipapa. Saka hakusi kuti kunge kurwisana kana kuti kuita sei, kutoita kuti tikwanise kubatsirana. Ivo magweta vachitibatsirawo zvekare pakuonesana kuti apa tikafamba tikadai tinosvika so, apa tikafamba tikadai tinosvika so. Saka zvichabatsirawo zvekare kunyanya isusu nevezeki vacho kana tichinge tichengeta vakakwanisa kutambira tsamba yedu zvakanaka. Ndofunga zvinobva zvaita nyore.
Zvakakosha sei kuti gwaro iri rive rinogona kuonekwa nevanhuwo zvavo kana kuti namamwe masangano anoita zvekuongorora sarudzo, zvakakosha sei?
Andofunga gwaro iri ndo sarudzo yacho, ndo pane chimwe chinhu chatingatisarudze ipapo nekuti ndo rinotarisa kuti munhu anokodzera kunge achipiwa ballot paper kuti nge achisarudza mutungamiriri kana kuti ange achiverengwa pane zviri kuitwa zvekugandwa kumatunhu izvi ndiani uye ari papi. Saka nekuda kwaizvozvo gwaro iri ndo ratingati riri central. Rikange rashayikwa rinoita kuti pasave neyatingati confidence muchirungu kana kuti trust yekuti zviri kuitwa izvi ndizvo. Saka nekuda kwaizvozvo gwaro revavhoti igwaro rakakoshesesa munyaya dzesarudzo zvokuti kana izvozvo zvikatofamba munotoona kuti pamwe matambudziko atiri kusangana navo murikunzwa zvinji mareforms tinogona kutoona kuti kune dzimwe nyika vatotaura nezvazvo nekuti gwaro iri chinhu chinogona kupiwa. Zvakafanana nekukenya kune imwe sangano ratinoshanda naro rinonzi ELOC rakapiwa gwaro iri pachena vakaita ongororo yavo vakapedza. Saka hatizoona matambudziko anobva munyaya dzegwaro iri. tikaenda kugana zvekare tinoona kuti mapato anenge akaregista ezvo vatonge kunyika vanopogwa vero paine nguva nguva dzose dzinenge dzine chavanenge vachida kuita chine kuitisha kuita nesarudzo sapura kuti zvinobva zvarerutsa dambudziko resarudzo kuti tisazove richibva panyaya dzegwaro revafoti
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobos bunu vari parunhare kuharare nestudio 7 mutapi wenhau ane mukurumbira achishandira kambani yealpha media holdings inoburitsa mapepanhau akaita senewsday the zimbabwe independent nemamwe blessed muhlanga anoti kuronga nekukurudzira vanhu kuti vavhote hakunetsi kana vanotungamira mabasa aya vachida muhlanga ari muamerica kuzoona mafambiro akaita sarudzo dzepakati petemu achiti zvaakaona zvinoratidza kuti kuita sarudzo hakugozhi sezvatiri kuona kuzimbabwe tabata blessed muhlanga tikatanga nekumubvunza kuti semutori wenhau chii chaakaona musarudzo dzemuamerica chakanyanya kumukoshera
chinhu chakanyanya kundikoshera semutori wenhau pandakaona ndechekuti unomuamerica atinoti maelectoral management board vanoongorora sarudzo dzemunomuamerica vanovhura stereki kuvatori venhau kuti vakwanise kuwana information yese yavanenge vachida unotoona kutoti vanhu vanenge vachiziva vatori venhau isusu patakatosvika tichibva kunze kwenyika takatosvika tichiudzwa kunzi kune vanhu vakawanda ruzhinji rwakati rwaita inonzi mail voting tichibva taudzwa zvekare kuti kune inonzi early voting yevanhu vanotanga kuvhota musi wekuvhota chaiwo chaiwo usati wasvika munorth carolina i-17 days tachitoudzwa kunzi vakawanda kudai so ava ndo vavhota varume vakawanda zvakadii vakadzi vakawanda zvakadii ende uye pavanonyoresa kuvhota vanenge vachitonyatsoziva kuti madhemocrats vakawanda zvakadii marepublicans vakawanda zvakadii asi chero vachiziva havo kuti aya madhemokrasi akawanda zvakadii havazive kuti vanhu vavo vanenge vavhotera papi asi mastatistics kana kuti nhamba dzese idzodzo dzinenge dziripo dziri pachena uye vanoita maelections acho havahwandisi information iyi chinova chinhu chinobatsira kuti vagari vange vane kuziva zvinhu zviri kuitika uye panozobuda maresults vanhu havanyanyi kukahadzika havavhunduke kuti chii chaitika so kwandiri zvinhu zvakakosha zvekuti dai zimbabwe electoral commission zec inoita maelections kuzimbabwe dai yaikwanisa kuita izvozvo yairerutsa basa revatori venhau
munoona sekuti havakwanisi here kana kuti havasi kuda
muonero wangu haisi nyaya yekusakwanisa nekuti zvikwanisiro zvese zviripo ivo ndivo vanenge vachireceiva kana kuti vachiwana information yese iyoyo pavanoprinda mabaloti vanotoziva kuti vaprinda mabaloti mangani pavanoendesa mabaloti kumapurisa muzimbabwe ndivo vanonyanya kubvumidzwa kuita mail voting vanenge vachitoziva kuti vatumira mabaloti mangani saka haisi nyaya yekutadza kukwanisa inyaya yekuti vanenge vasingadi nekuti maybe dzimwe nguva tikavabvunza vanoti mutemo hauvasungiri kudaro asi tikatarisa constitution yezimbabwe inotaura kuti zec inofanira kuita chero chipi nechipi zvacho chinokodzera chinoita kuti vanhu chinoita kuti kuvhota kana kuti process yeelectoral process inge iri independent and inge iri accessible kune munhu wese saka hapana chimwe chinhu chavanoda kudarika constitution inovapa masimba iwavo
mutapi wenhau ane mukurumbira blessed muhlanga ari parunhare kunorth carolina muno muamerica nestudio 7 nyanzvi mune zvamamiriro ekunze dzinoti dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze Arisi akusi kupera nekuchimbidzika uye nyika dzinofanira kubatana mukurwisana nedambudziko iri. Mugore ra 2009 nyika dzakabudirira dzakavimbisa kubatsira nyika dzichiri kubudirira nemari inosvika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica pagore kubva muna 2020 dzichiti igobetsera mukudzikisa kushandiswa kwemarasha nedzimwe mhando dzemoto dzinokonzera kusviba kwekunze. Mumwe wenyanzvi dzezvebudiriro yematunhu nekushandiswa kwezviwanikwa akakokwa kumusangano uyu weGlobal Youth Forum on Innovation, Climate Education and Climate Justice Forum vaNikros Kanjengo vakawana mukana wekutaura nevechidiki vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pamusangano weCOP27 kuSharm el-Sheikh kuEgypt nezuro. Ngatinzwei vakanjengo vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 pamusoro pemisangano iyi.
Musangano wechimakumi maviri nemanomwe weUnited Nations wakanangana nekupedza dambudziko remamiriro rekunze ratingati muchirungu the United Nations Framework Convention on Climate Change kana kuti COP27 kufamba zvakanaka kuEgypt.
Vakanjengo vamwe variko kumusangano uyu ndevapi?
Uko tiri kuona utungamiri kubva kunyika dzakasiyana-siyana, mapuresidensi, vakuru vehurumende, vakuru venyika, vakurukota vehurumende, masangano akazvimirira zvakare nevechidiki nevanhu vose tikuona varipo vachiita basa irori kuedza kutsvaga nzira dzatingashandise kugadzira matambudziko angakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nyaya huru huru dzamungati ndidzo dziri kubatwa mumusangano iyi ndedzipi?
Nyaya huru dzatiri kuona kana kuti maclusters dzekutarisa nyaya dzemari kuti mari dzofanira kufambiswa sei.
Chirongwa ichochi chiri kumbobata nyika dzipi dzacho?
Uye panofanira kunge paine homwe inobatsira nyaya idzodzi. Zvakare kune macluster irikutarisa vechidiki kuti sezvo ndovanyaya ramangwana ravo vanofanira kuva nechekureva kana kuti vanofanira kunge vaine muono wavo maringe negwara rekutorwa nenyika idzi tikanangana neclimate change.
Takaonawo nezuro muchitaura pane rimwe gungano ranga rizere vechidiki. Nhau dzamaitaura ndedzei? Zimbabwe neAfrica yacho zvinodzidzei panhaurwa dzamaiva nadzo idzi?
Kune cluster iri kunzi climate education kana kuti yedzidzo yakanangana nekudzidzisa vanhu nyaya dzemamiriro ekunze kudayira kuti zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakakosha kuti kuve nechikoro chedzidzo chinodzidzisa vanhu nyaya dzemamiriro ekunze uye kurima kune unyanzvi. Zvakare kune cluster kana kuti boka rakanangana nekutarisa nyaya dzekurima kuti ndedzipi nzira dzatingashandise mukurima tisingakonzerese kushanduka kwemamiriro ekunze. Zvinhu zvakare chimwe chikwata chirikutarisa nyaya dzezvicherwa kana kuti mining takanangana neclimate change. Tine nyaya zvakare yatingati magweta environmental lawyers vakanangana nenyaya idzodzi. Tikuona kuti nyika dzose dziripo uye nyika dziri mufirst world countries nenyika dziri muthird world countries tinongoti hakuna anofanira kuti ndiri mukuru ndiri mukoma, asi tose tinofanira kutaura nezwi rimwe chete, tose tinofanira kunzwa pfungwa dzinobva kuvese ari kuziya nyaya zvisinei nekuti ari kubva kunyika ipi uye nzvimbo ipi. Tinotarisira kuti musangano uyu uchapa rwaro rutsva maringe neclimate change. Tinonyafara kuti chirongwa ichaitwa mushure mekunge dambudziko recovid-19 ratidererei zvaita kuti kuve nezviuru nezviuru zvevanhu. Tiri kuona vanhu vanosvika 5,000 vasvika panzvimbo ino kuno kuEgypt.
Avo vange vari nyanzvi yebudiriro yematunhu nekushandiswa kwezviwanikwa vaNikros Kanjengo vachitaura vari parunhare kumusangano weGlobal Youth Forum on Innovation, Climate Education and Climate Justice Forum kuSharm el-Sheikh kuEgypt. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinoda kutsiura mukwadi uyu.
Mukwadi ka rega kuita senge Zimbabwe ndeyako. Mukwadi uri kuona vanhu vachiita musikanzwa, vachiita noise, vachivharira vanhu vesisisi tokaite zvinhu zvavo. Iwe woti hauzivi zvange zvaiite zvinhu zvakadaro. Mukwadi ka wakaichaitwa iwe. Mukwadi ka nyarara kana usina zvekutaura. Mukwadi kana washaya zvekutaura nyarara. Ndosaka uchiona mapurisa asinga answer mafoni. Because havana zvekutaura vanoziva kuti hamuvabvumidzi. Dai zvaiita United Nations yaipa isisisi mapurisa ayo asiri veZimbabwe. Nekuti zvemuZimbabwe zvaramba zvanetsa zviporori zvega zvega.
Makadiko Studio 7 tinokukwazisai tichitenda nyuzi dzamunotipa munyika yeZimbabwe. Vachi tinotimboise mudhuye kuvana veZimbabwe veTriple C kuti vashamisa ngavachenjere. Kuna vanhu vanopa information ZANU-PF nokuti kuna vanhu vasingadi kuti vashamisa vakukwidze pamaelection a2023 nokuti ZANU yatanga futi kutenga vanhu muTriple C vakafanana namhonzura vari kuda kutsiva vashamisa kuti vashamisa vave mujere. Then voshandisiwa neZANU, then votanga futi kuita bato reTriple C reZANU. Ndozviri kuitwa nevanhu veTriple C vashamisa ngavachenjere. Vava nesnake dzava muTriple C. Ndoziri kupa information yose kuZANU. Saka kurwiswa kuri kuitwa vashamisa. Vanhu vakabisa mabhana eTriple C, vanhu veZANU. Vanhu veZANU. Saka vashamisa ngavachenjere. Nokuti ZANU yavuya neimwe idea futi yokuti vanoda kuti vagoti vanhu veTriple C vari kuhwapa chezvavo nokuti vanoti vachamisa vakasarudza mai mukuru wamayouth yovasingadi. Inhema dzeZANU yavuya namamatrix nokuti ZANU yaona kuti yanyanya kusviba ichisvibiswa ichisvibisa nyika yose uyezve dzimwe nyika dzaakuishora. Saka inouya namaidhiya yokuda kuita sekuti Triple C iri kurwapa chezvayo. Haisi kurwapa chezvayo Triple C. Triple C mapinda snake iri kuda kushandisiwa neZANU. Vashamisa vachenjere kwapinda snake. Hakuna kuperera kuna namhonzura kuti MDC Alliance vaitengesa MDC Alliance. Kwatova navamwe vanhu vari muTriple C vari kutengesa Triple C. Vanoda kuti Shamisa asavapa maelection kupinde ivo vashamisa vave mujere. Then votamba neZANU-PF. Votanga futi kutora tibato reTriple C vori paZANU-PF sezvo vakaita mhonzura.
Ndiri kutaurawo ndiri hangu muMbare. Ndangotiwo ndiisewo kaishu kangu maererano nemusangano wedu weTriple C. Kwatichaenda hapana, asi kuti zvese ngatichingozviisa mumaoko aMwari. Mune dzimba nhatu dziri kutrenerwa mayutsi kunzi pamune mangona kuti paunganwa nevanhu veTriple C indai muri 3 kana 4 tosenda polisi ipapo. Eya, ndotaurazve nenyaya yekuchipinge. Hatisati tatanga kutorerwa maruzevha, chidimbu cheZimbabwe chakatoenda neChina. Chidimbu cheZimbabwe chakatoenda kuChina. Ichiri Zimbabwe but kamwe kaflag kari kupepereka kari muChina. Saka tisazvifadza kuti nemajikiseni aya eCovid ataipuhwa mahara kubva kuChina kuya kuya. China yakudawo nyika ino, asi kuti sevanhu vane chikwereti chavasingachagoni kubhadhara, China yatongopuhwa lendivo yayo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezvesarudzo mumatunhu akasiyana siyana muAmerica vachiri kuverenga mavhoti esarudzo dzakaitwa nemusi wechipiri. Pari zvino hapana chakasimba chinoratidza kuti nderipi bato richange rine mavhoti akakwana kutungamira mumaparamende maviri eAmerica. tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipodendere kuti vatiudze zvavari kuona.
Chini changu ni chini kajiji ma midterms anuwe au ma elections anuitwa tripakati pe term ya president kusaruzi wanaenda kwa House of Representatives na wamu wanaenda kwa Senate pamwe chete ni ma local board elections kajiji ma elections iwa yu anu wanzu womera party ina president alikutuonga vena uwe itarisira kuti ma Democrats acha lose ma seats akawandisa shopa isho ma Republicans control yes Senate ni House of Representatives pamwe chete ni kuwina ma seats mu ma states makasia na siana asi nezuro taona kuti handizvo zvaitika ma Democrats sezvo taitarisira vakarasikirwa nemamwe ma seats kwete kwete mazhinji ma Republicans ndo arasikirwa nenzvimbo huru dzavanga vakabatsirira tichitarisa governorship ne senate seats vekupennsylvania tichitarisa umwe ma seats ekucolorado ma Democrats achiri akabatsirira asi kuda vanogona kuisa seats yekugeorgia ina Reverend Warnock vari kukompitawo nemumwe murume wechitema vanonzi vaHeshel Walker muzvari Stacey Abraham vakakundwa nezero manheru saka tikuona kuti pane mixed bag chaiyo kusangana sangana kwezvinhu vamwe vachihwina asi maonda aya maparty ese ari maviri vane zvavaruza nezvimwewo zvavawana.
Chii chinokosha kuti bato rive nenhengo dzakawanda musenate kana kuti muhouse of representatives? Sei zvichikosha kudari?
Zvakakosha nekuti muno muamerica hapana mutemo unogona kuitwa kana dzimba mbiri idzi dzisina kubvumirana. Zviripo zvishoma zvekuti house inogona kuita mutemo yega vachishanda napresident asi anokontrola dzimba idzi dziri dzese ndiye anokwanisa kuisa mutemo. President vanogona kuzoita vito zvavo asi chimwe chakanyanyisa kukosha ndechekuti kana pakava nenzvimbo kusupreme court pachina kusarudzwa supreme court justice mocha anofanirwa kuvhoterwa pamwe chete nesenate anosarudzwa napresident asi bvumiro yake kuti azoita supreme court justice inobva kusenate ndosaka tichiona kuti vagara kobama pavakanga varipo vakazotadza ivo kuisa Merrick Garland kuti ave supreme court justice nekuti ipapo madhemocrats akanga alusa senate saka zvakakoshesesa nekuti iyo yatinoti division of powers saka mabato aya anenge achida kuti rimwe ricontrole rimwe kuti vagoita kuti zvavanoda kuti ivo zviitike kana kuti kutadzisa vamwe kuita zvavari kuda kuita.
Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipodendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoshora zvakasimba kusungwa kwevamwe vashandi nemadzimai mana pamugodhi wegoridhe wevhuvachikwe kuGwanda. Sangano reElection Resource Center rinoti veruzhinji vanofanirwa kupiwa mukana wekuona gwaro revavhoti kuti zvivabatsire pasarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichakupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande.